Mari dzekufambisa idzi dzadzikiswa kutanga zuva ranhasi, izvo zvatambirwa nemufaro nevafambi. Amai Yunisi mudzidzi vekudziva rasekwa vati vafara zvikuru mangwana napo vange vachiuya kubasa vakanzwa kuti mari yekufambisa yanga yadzikiswa kubva pamadhora makumi matanhatu kuenda kumadhora makumi mana.
Tafara nokudzikiswa kwaitwa mazuko nokuti zvazvationera kuti tikwire dhora. Zvazvaanani kuti tiende kumushika shika kwacho kwavari kurambisa. Asi nhasi aiwa tarerukirwa kana mari yesauti chaita kuiwana. Dai zvatodzokera pa20 bhondi chaiyo kuti tikwirewo ma20 bhondi. Kwazvo zvinhu zvakationera.
Mumwe mufambi ada kuzivikanwa nekuti baba Shalom Madhubiko vatiwo zvinhu zvanga zvisingachabatani sezvo mari dzekufambisa dzainge dzakwidzwa asi mihoro isina.
Tikutofara vanhu vari kufara kuti mazupu kwadzika. Wai nemhaka yekuti taimbobhadhara masikisi handizvi semunoziva imimi. But abadzikiswa mabhazi akuita ma40 bhondi. Saka mapane competition manje bhozi vanhu vakawanda vangaona kuti zviri nyore kuti munhu angoenda kumushikashika. Bhozi mazupu achione pambacho nepressure inenge yakawanda. Saka kudzika kwaiita ka zvoreva kuti vanhu vakuuya kumazupu zvinhu zvakuendeka. Saka vanhu vakutofara. Plus mazupu akakwira ka but pedze vanhu hazina kukwira. Maona manje saka ndo panga pakutonetsa manje ipapo. Kuti vanhu vabhalanse zvinhu zvanga zvisabhalansika. But apa vanhu vari kufara kuti mazupu kwadzika zvikutoendeka.
Mumwe mutyairi wekombiri paspace upco vamabhande mutate vatiwo vafara nedanho ratorwa rekudzikisa mari dzekufambisa sezvo vanga voshaya vanhu vekutakura.
Nekuda kwemitengo yavo yavadzikisa tikunzwa kufara vatipasa manyemwe manyukunyuku sesu vatyairi nekuti vanhu vabereki rachona zvavo zvakavaremera muchikashika ndowanga wachipa. Saka nepraizi yavadzoka kuyewo pa60 ithink vabereki vari kukasika kurisponda kune zvakanaka.
Asi mumwe mugari wekuEpworth vaEfraim Masawi vati hazvibatsiri kuti zupko ideredze mari asi zvekufambisa zviri zvishoma. Vatiwo zupko inofanira kuwedzera zvekufambisa kuti vafambi vasatambure.
Hapo mabhazi ariko yadzika but chinodiwacho mabhazi acho adzika aripo bhozi akadzika pasina hazvibatsiri. Saka ichochocho ndochimuri chemo changu bhozi mari yangu inokwira $2 every day. Saka zvimeke senzi manje unoshandira pasina.
Mukuru wekambani yezupco vaEvaristo Madangwa vaudza Studio 7 kuti vadzikisa mari dzekufambisa mushure mekuona kuomerwa kwevanhu. Vati kambani yezupco inodawo kurwisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kuburikidza nekucheneswa kwemaoko evanhu vasati vapinda pamwe nekumanikidza kupfeka mamaski vari parwendo.
What we want to do is to make sure to know all services are affordable. Kuti munhu wese akwanise kupira mubhazi medu. Matino sanitiza, matino ita temperature check, matino insista kuti vanhu vapfeke mamaski and try to fight this pandemic together.
Vamadangwa vatiwo zupco iri mushishi kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwezvekufambisa vachiti mabhazi avo aifamba pakati pemaguta achange oshandiswawo kutakura vanhu mumaguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.